Nyaya yekugadzira miganhu iyo inodaidzwa muchirungu kuti delimitation inyaya yakakosha zvikuru nokuti ndo inozoita kuti tizive kuti matunhu kana kuti maconstituents nemawards anenge akakura zvakadini nokuti zvinotarisirwa ndozvokuti hapafani kunge pane musiyano yakanyanyisa zvikuru mukubva mudunhu rimwe nerimwe, muconstituency imwe neimwe kana kuti muward imwe neimwe. Takatarisa isu chiinda muelection ya 2018, ongororo yakaitwa yakataridza kuti matunhu kana kuti maconstituencies aya pane akawanda anopfuura 106 kubva maconstituencies 210 akanga akasiyana zvakanyanya mumanhamba evanhu vanonge vari muconstituency imwe neimwe.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Tikapa somuenzaniso. Constituency huru yanga iripo muna 2018 elections yakaita seHarare South. Harare South yanga ine vanhu vanodarika 76,000 mavota. Totarisawo zvakare kuti constituency yanga iri dikisa yanga ine vanhu vakaita sei. Yanga iri Gutu South yanga ine vanhu vanosvika 14,198 mavota. Saka zvichireva kuti maconstituency maviri iwavo kunyange zvazvo vakasiyana pamanhamba, vamwe vakawandisa vamwe vari vashomesa, vese ivavo vakanga vano mumiriri mumwe chete noumwe chete.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Izvi zvinozokonzeresa kuti pave nevanhu vakawanda vanenge vachitadza kuwana umiririri hwakaisvonaka. Constituency 76,425 vanhu, mutungamiri wayo kana kuti MP wayo anogona kutadza kuti akwanise kusadza zvido zvevanhu 76,425, asi uyo ari kuGutu South kune vanhu 14,198 anogona kunge ane nguva yekuti azadzise zvido zvevanhu iwavo. Saka tinofanira kunge tine maconstituencies anoenderana kuitira kuti umiririri hwacho hunge hwakafanira. Totarisawo zvakare zvakaitika kuMount Pleasant Heights uko.
Kwaakaitika dambudziko reyo?
Takaona kuti Mount Pleasant Heights rinova iri muguta reHarare yakapatsanurwa nepakati muna 2017. Zvakazokonzera kuti vamwe vari Mount Pleasant Heights vange vari kumaconstituency emuHarare muno asi vamwe vachiendeswa kumaZoe South, chinova chinhu chinoita kuti vamwe vane mainterest akafanana vashaye vanovamiririra. Uyezve chakakoshera delimitation iyi ndechekuti izvo yakagumisira kuita kare kare.
Iyi gore ripi rakapedzera kugadzirwa nyaya yemiganhu iyi?
Maboundary emunyika muno akagumisira kuakwa kana kuti kudhirowewa muna 2008. Chirova kuti takaenda kumaelections muna 2013 nemuna 2018 pasina kugadziriswa maboundary iwawo, zvova zvakakonzera kuti muwe nouwandu hwakasiyana kubva muconstituency imwe neimwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti maboundary aya agadziriswe patsva.
Muri kukurudzira kuti vanhu vaite sei panyaya yekunyoresa kuvhota?
Chirongwa ichocho chichiitwa, tinokurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota nokuti kutizoziva kuti muconstituency imwe neimwe mune vanhu vangani zvinenge zvichiteverawo kuti nzvimbo idzodzo mumatunhu imomo vanhu vakarejesa vakawanda sei.